ma technical people vari kumitans wa 20 ini ndiri kuti ngatisevenzei mutemo wacho weTNF wavepo chava kudiwa ndechekuti isu tichitanga manegotiations anozonotisvitsa pasocial contract. Iyo social contract iyo inopa maresponsibilities kuvanhu vese. Tinenge tichiona kuti zvakanakira nyika yedu ndezvipi. Vashandi voitawo zviri reasonable, vanoshandirwa vacho vachiitawo zviri reasonable, nehurumendewo ichiita zviri reasonable kuitira kuti takabatana kudaro tinoita come up with a contract inoita kuti nyika yedu igadzikane, economy isaite inflationary, vanotengesawo vasabvinyirira vashandi nezvimwe zvakadaro. Saka chinhu chandiri kuda kuti chifambe zvakanaka. His Excellency vari kuda kuti chikurumidze kufamba so that we can reach that social contract.
Vashandi kavanga vachitema-chema kuti hurumende hainyatsoratidze kuzvipira kubva zvakaparurwa urongwa uhwu nemutungamiri wenyika, hapana chiri kubatika.
Ngatisakandiranai nyoka mhenyu. Muna November takanga tagadzira musangano wekuti the technical people vamite, vaifanira kunomita mune kuche kuti tese tikange tabvumirana. But handisi kuda kuti paitwe kukandiranwa kwenyoka mhenyu. But hurumende yakanga yatoisa mari yatoita zvose zvinoita kuti vanhu vanosangana vakadoma. Vamundobva vazoti ano isusu tiri kuda kumboita maconsultations hatichina nguva nezvimwe zvakadaro. Saka kana pachitaurwa lack of sincerity haisi kuhurumende basi. Iri ndiro voice raminista, ari sincere about what he wants. Ari kupusha hurumende kuti dai tichafamba negwara iroro. Tataura zvakare kuti mukuru wenyika nehurumende President E.P. Mnangagwa vari kuda kuti chinhu ichi chifambe chaizvo. Vari kutoti iyo yese chikoti yatiri kutaura manonoka dai makurumisa. Saka handioni lack of sincerity kuhurumende. And remember, hii hurumende iri kuda stabilization muecony.